manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC inomirira Midlands South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina, vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South, vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Leticia Mteliso navaCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo, vaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi, asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshea Maviki namuzvare Rumbidzai Waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu, vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi, uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kwetari riri kumirira vachimina namuzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi, vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplenenza, vanhu vakanga vapinda murengi yepakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo, ndivo vaitofara kunge vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa, vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yamai Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. Vadavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umbowo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura, vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa rawo nemazvo.
munhu wese anekodzero kutitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvi saka ndochanga chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofara kuti mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare mutokisi vamwe vachibudiswa
kweta riri kumirira vamachaingira vashepherd mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dii raakarerekera vati pavaka mangarira vamoyo kumapurisa vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu izvi zvikaitika hazvivhiringe chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taura Ishava
Bodhi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajarini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda asi izvi hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina chapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Jabangwe vakati makambani yemunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials, ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndio kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion. Saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi yenduku?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikages anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo iwo mashoma angave aripo atichakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira nehuwandu.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani United Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya. Dzichiti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo, maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya, kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva, baba vanga aende kundari. Nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru uyu denu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasivil society organizations, achigara pasi nepolitiki kuti aiwa kazvinhu zvashata, hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika, saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvavakapinda muhotongi vamunangagwa vafamba munyika dzakawanda. Tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni, mabhiriyoni akawanda zvizvikuru. Nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti chaivo shoroma yekuNigeria vatovapo. Asi hapana chinhu chiri kubuda nokuti nyaya iripo ndeyekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment. Saka mafambiro avaiita mwedzi minomwe yadarikai, sei pasina chinhu chachinja? Zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama, ngakuinde makurukota anofambirana nezvebhizinesi kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kune homwe dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunzambudzo akanaka chaizvo mukoma, nokuti kana homwe yenyika kana bhajeti yenyika ichigadziridzwa, pane duya rimwe chete retreasury. Asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe kedura rakanangana nehomwe yapresident, office of the president, haitaugwe kuti akamira sei, haina auditing, mari dzacho hadzizikamwi.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura, asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchitiko ichi kuti change chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu, amai Jennifer Savage, vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachanotanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa22 ndira. Vati hofisi inotorwa mavhiza icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocracy Democratic Party panyaya yekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico mumwe mugari weMuharare amai Anita Gonzo vauza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Tadhoni riri kuAmerica yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndidzinova dzidzo dzinondisapota. Iye zvino zvinatoomerwa handina kana chekubata nekuti hawasikuwana mari. Iwo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapazi akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yavapa bhajeti ravo. Amerika inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi.
Zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano, kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu nekutsigira vana muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati Amerika inyika yakakosha chose uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa25% yachona yakavharwa panosanganisirawo maembasi. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica kana kuti vangangoda kunge vachifamba kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embasi yakavhara.
Amerika ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo vaMartin Fayulu vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu 60 nechimwe kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu hwakaburitswa nekereke yeCatholic Church iyo yakatumira vanhu vanodarika 40 ezvuru kunoongorora sarudzo iyi munyika yose. Bepanau reNew York Times rinoti sangano rematikitiva emuAmerica reFederal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika vaDonald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru weFBI vaJames Comey. FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana vaTrump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica, kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. VaMakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu VaMakusha.
Aiwa, tinotenda zvikurusa murewa.
VaMakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekuvhakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Ine hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwazisai nemutupo wenyu chaizvo, kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira, zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe, pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha. Zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanaani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotauravo nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike, VaMakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa uko mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuzvikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weshona kana indevele kana ikalanga kana chimanyika hachitaurwi kuchikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri, kuti vanotaura chekumusha kwavo otaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekutinyato semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanetsa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinenge tichitaura nevana tichivadzidzisa mutauro yedu. Nyange zvazvo zviri zvinhu zvakaoma zvinoitika, nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisawo nekuti vana vavo vanenge unonzwa vachitaura mutauro wavo, asi vanotaurawo zvakare chirungu.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingango taura chichiramba kutambirwa nevamwe asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu achagona mutauro wake. Izvi zvamungavataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo kwatinenge tiri umu, but ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko, iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Zvedzimwe nyika tobva taita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu achagona shona, saka chirungu munhu akuziva zvaari kuita. Asi chatinenge tirakurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatadza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo, zvinoreva kuti isu kwatakabva yatinoti history iri kuenda ichidzimika mbishana mbishana, zvekuti pavanozoitawo vana vavo, vana vavo vanenge vasatomboziva kuti ndivanani. Munoziva muno muAmerica muno tinosangana nevaya vakatorwa vari maslaves, vari nhapwa vakaunzwa kuno vakakurira muno vakaitwa zvavakaitwa zvokuti hachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani, ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura tiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti inono ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty, ndiri demhe mukati umu, handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu, but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana na Zimbabwe kuti tinonyatsonzivawo tsika dzevanhu vatema nekuti tivanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo, vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka chinowaniremera chinonibaya pahana paninotarisa vana pfungwa dzotenderera riso dziyoyerera chinonibaya pahana paninotarisa vana taiti zvimwe ichatikandirozi ichatimura ngozi ichandiwaniranyasha aiwanda pikwa koni zvikatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwaniranyasha aiwanda pikwa koni ndatenderera osikidi ndafamba mamaera ndateketera ndatsika kunyange panoyera chinyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatiko voshanda vasunungure muuranda kuona vodiza musha tande musangwanza kuna kumiri kufa kumira musango here senge masina musha tariti zvimwe ichatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwaniranyasha aiwanda pikwa koni namo yangu ndeyekubereka vana vandisisaone vangovafararira nenyika hanzi yatingazvigone ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe.
Sezvo nguva yedu yapera, misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nengo yeMDC inomirira Midland South vomiswa pamberi pedare kuGweru vachipomerwa mhosva yokurova munhu. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthethwandaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivin Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besithele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalana.
Isigodlo semelika eZimbabwe se-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende eMelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Ukuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo US aid ivaliwe. Ulesebenzethu zeli-embassy izizalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxale ntathela izindaba yethu uEzra Chisasibanda ngomdlalo walamuhla eBarberfield wokuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga letale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engukhokhela ugatshalwa abatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi kwemthethwandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZANU-PF athi abakade bebangela ingxabangxoza erengeni yeKhuzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yecouncil befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Inkampani ye-Olivin Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakoBulawayo eleHead and Sly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
izisebenzi lenzi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisayenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho oluyenzakalayo. Sazama ubabuzi akula lumpendulo esiyitholayo. Sinempahla sasizijezi lapha ekampanini. Impahla lezi sayiwayo sayizikhangela. Sathola impahla leziyana zingekho kungela lutho. Thina sesicela uhulumende akhangele abantu bama-businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona isilogan esikahulumende. So kusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala. Lapha silabantwana abafika 63 ama-workers akhona 63 bonke abasegrounded abaseda lapho ku-inter bayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi.
Abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside othi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engama-40 esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacatshelana labo.
Babuya bona basicela ukuthi kungano kunxa sihambe kuliv for 2 weeks. Isisebenzi sasavumelana. That was October, November, sasalukula. That was 5 months, two weeks out. So we have 21. Asithola ngale mali zethu. Kwathi ngonto kuze mtaka 21 November. Ukuthi sizabuye elekhuza emsebenzini sisebenze. Sisebenze kubuye amagonethi ku-offload impahla zilenguthi. Ngemali ethi esayikhuphayo for 2 weeks. Nxa bathengisa umdudu wabo besibhatala imali zethu.
Umnumzana Felix Mkala oseleminyaka engama-22 esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo ayelayo eHarare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopha iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks savumelana. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha. Behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Selokhu sigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo. Omunye nangumbuye laye lapha ngoba nisakwanisa uku-afford ukubhadala usisendlini. So kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini ukungakucaceli.
Omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama-Republicans lingavumelani leliphikisayo lama-Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziwe ukwakha isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene mahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe kwingxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera.
Mbona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe nenkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement abafuna ukuhamba bonke bangena basensi i-embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Sizabona ukuthi ukuvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe i-school fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kuleviki ngesikhathi iningi likhala ngokuphidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esikuwo. Even lena singeni ulifika yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hei kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi unkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifiweli kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama-uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, le misebenzi kasiyiboni. So ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hayi, okwendlala lonyaka nxa uhulumende engazanga wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanyazani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe kukhanya ngani laye uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe, engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe, engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba
abantwana bezikolo ngabaye ezikolo asilamali asikwazi lokuthi sibambeni sithini u2019 lo singamphutsha nzima kungayala kunje so zimina benzithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kacha engxebe kungaba lotshintsho
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Nare owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani ikho kusenzisa ngani seba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele uqalise kubi muvi sibi lokuthi ambonti ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokhu. Vele lo akwabona lapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kulive. Alokhu vele akwenzakali lokhu kuhle kuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo. Kuhle kuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokhu okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli. Iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngiAlbert Ncube.
Lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa bafowembula.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazo muhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye, ungasitshela baba ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya ezombusazwe. Kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lo, bangikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuki into sebekhuluma nje.
Mm. Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende, kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi, kuningi. Yithi ngimemba yepolitiki. Njalo ngiyasebenza full-time party akulanto ekhiphayo.
Ya, abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke leqembu?
Ye, inhliziyo yami yokuyikhonapho into nje kwesinye isikhathi angithi ngokushwela umungakho uyaphathisa umungelakho awuphathisi. Ngingazuza ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni emathebheleland, ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Sasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hhayi, abantu abafanani, bakhona abangamavila, bakhona abakhuthezeyo. Kuthi ngekuba kulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mzini, hhayi kuyawukuya. Ngike ngithi ukuthi ngiqiniswe lezo.
Nxa sikhangele kwezenotho elizwe okakathesi, asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi njengoba siyaxoxa siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenzani. Asikuthi leyo nto zingekuthi sixoxa ngazo izinsuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokuthi kwenza njani izinsuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe, kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka, kuliqiniso yini?
Uyabona abantu balombono o-TNA kwezinye indawo ngaba liqiniso, kwezinye indawo ungabi liqiniso. Kodwa-ke into engiyaziyo nje mina ukuthi angikhona ukukhetha nalokho kusobala. Kodwa uma kukhona kuba ngeligabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize. Kodwa ngake ngisho ukuthi ukuthi kuphela labanye abakwamanye amaprovinsi laba bayakhala bathi bona yathi zikuthi-ke azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo. So kuya ngokumbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku PF Zaphu, wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF, ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Apho kunikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ngithi uyabona kuyakhethwa ngama-election. Uma abantu bengawukhethanga kubanzima ukuthi ithole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asiyonto ongayisebenzi omunye kuko.
Hhayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hhayi, ngiyalivalelisa lonke. Ngifisele umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yemi phambili. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibonge.
Okay.
Lo-ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha yi-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias, usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwaye ngifuna ukukutshela ngithi iqiniso, abantu bakithi sebekhathele. If you will, ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane bahlala elayinini 4 days, 5 days, kungela ngitsho ukuthi fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereheni ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. Ayisiyo fuel yodwa bakithi, izikolo khathesi sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahala be according to the constitution. Kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi? Sesibhedleleni akula muthi, akula lutho. Khathesi kulomunye umama one-cancer engimaziyo, uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona athi engitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyani avocado pay. Even ama-doctors noma bengafosa ukuthi abahabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200. Kanti ama-doctors wahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And I pull me, you just swipe that money. It transport iyakhwela. Ah, yelina. Ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe eParliament because mina ngingu-chief whip foot eParliament. So sibuyiziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula, idola imali esikhwamela angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi i-ecocationayo babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonayo. Abantu emakhaya sebekhathele. sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutsho ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrol asilele lentengo yempahla ikhwele.
Ngikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption. Yabona ukuthi ngithini? Ihulumende yona intshintshwe. Anti ibe nabanye abantu abazena abantu. Ngokuthi i-problem ekho every government parasitical, every institution is being led by a cartel. U-president wangikhona la ulezinto zakhe abezenza ngapha langa. Ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like. Lo ulayo uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli naleli. Mina ngibona ngani yi-problem esilayo. Sivile 2007-2008 hayi sidlula le.
Abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona?
Imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe. And amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula. Yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto mede Mozambique, South Africa, Botswana. Kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe. Awula le hospital bakithi kuyahawulisa. Lake libone phela kuma WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngithoni bemelela ukuthi sure enge udoctor ebuye. Udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokuza umuthi lo afuna iUS wena awula. So abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungamahebs. Izihlahla zona ziyane sizinatha kudala sasesibuyela egangeni because sonke singaphela. As women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele. So izinto azimanga kuhle sibili shuwa siyakala. Sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili. Engathi ngangena phandle ngamambiza sibili. Ihulumende ibona ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo-ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni ye-Barberfield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Platinum leqembu le-South Africa i-Orlando Pirates kumncintiswano wenkezo ye-CAF Champions League. Umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga sithandekile, uthola njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutsheki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi, abantu bazile besuka ke eZishabane, ukanti abanye baze besuka ke South Africa. Ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa i-Barberfield Stadium. Ungakhohlaleli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white. Ngakho umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi kuzanqoba-ke i-Orlando Pirates, abanye besizonqoba i-Platinum. Ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona obungani-ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukuthi kwenzakalani. Urefri-ke waseRwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo. Ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya.
Ehe, kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba.
Usikafa weqembu le-Platinum bezama kakhulu lalo mfana othiwa ngumkhokheli Moyo uzamile kuba afana beqembu le-Platinum. Kukanti kuxolani begqoke ijezi number 20-ke we-Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafiki egidini lakho. Ngakho-ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba yilo lwazi lokudlala kakhulu-ke i-Africa ibiza nqoba, kodwa kwehlulile-ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo. Kanti labadlalake badlala kudala labaqeqeshi amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwaba inkundleni.
Ye, ababukeleyo bebeziphethe njani?
amapolisa azakhuluma athi abonga abantu kubana ke baziphathe kakhulu ube le kodwa nje umuntu oyedwa kojikijeleke ichake ulokuthiwa ngulineman kodwa ke hayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilaba nabantu abathengisele uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo ke i-0 ka-0 bayibone ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.